Manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 18, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 vodarika chiuru chimwe chete mushure mekufa kwevanhu 31 nezuro.
Ukaona hurumende ichingovhunduka kana zvangotaurwa kuti mukuru wenyika dai pane zvisingabude kushi. Hurumende ngaiite chido chokuburisa mazvi.
Hurumende yoyambira veruzhinji kuti vasashambadze manyepo pamusoro peutano hwevakuru vakuru muhurumende. Panguva iyi vamwe vemakereke vari kukurudzira kuti vanhu vasatora nhomba yeCOVID-19 vari kushoropodzwa nehurumende. Bazi rezveutano rovimbisa kuti nyika ichange ive nenhomba yeCOVID-19 munguva pfupi inotevera. Chikwata cheZimbabwe chodzoka kubva kumakwikwi eChan chisina kukunda kana mutambo mumwe chete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwadarika chiuru chimwe chete mushure mekunge vanhu 31 kana kuti 31 vafa nechirwere ichi nezuro. Izvi zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi vave chiuru chimwe chete nevashanu kana kuti 1005. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru 31 zvine 322 kana kuti 31,320. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu 313 kana kuti 313 vaine chirwere ichi. Vanhu vose ava vakatapurirwa chirwere ichi munyika uye vakawanda vacho vari muHarare. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru 22,200 ane 50 kana kuti 22,250 mushure mekunge vamwe vanhu 993 kana kuti 873 vapora kubva kuchirwere ichi. Vanhu vachiri kurwara neCOVID-19 pari zvino vave zviuru zvisere 65 kana kuti 8,065. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika 3 million kana kuti 3 million vabatwa neCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika pazviuru 50,000 zvine 291 kana kuti 85,278. Kuchiti vapora muAfrica vadarika 2 million nezviuru 500 kana kuti 2.9 million. Uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose hwadarika 10,000,000 kana kuti 99 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa muAmerica vanodarika zviuru 410,000 kana kuti 419,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika 2,025,000 kana kuti 25 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika 2 million kana kuti 2 million. Asi vapora pasi rose vave kudarika 54 million kana kuti 54 million. Sangano re Health Services Board rinoti vashandi vezveutano vari pasi pemazana mashanu ndivo chete vapiwa mari inopiwa vashandi vezveutano vanobatwa neCOVID-19 kunyanga hazvo vamwe vari mubazi rezveutano vachiti urongwa hwehurumende uhu hauna kubudiswa pachena kune vashandi vese. Vanenge varwara vari kupiwa mari iri pakati pemadhora mazana makumi matanhatu nechiuru chemadhora ekuAmerica. Uye vanobhadharwa kusvika mwedzi mitatu kana vachiri kurwara. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Health Services Board inoti vashandi vezveutano mazana mana nemakumi manomwe neumwe ndivo vapiwa mari ichete kunyange hazvo kune vashandi vezveutano vakawanda vakabatwa nechirwere ichi. Vachitaura neStudio 7, mutungamiriri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo, vati
hapasi kunatsa kucommunicatewa zvakanaka between employer and our Health Service Board and the Minister of Health nevashandi. Vashandi tiri kungozvinzwa zvichingotaurwa mumapepa, tiri kungozvinzwa zvichingotumirwa zvemasecular zvichingotaurwa kuti kana waita COVID kune mari dzakati dzinopiwa. Asi isu pachedu sevamiriri vashandi hatisati tagara pasi nehurumende kuti titaure tigodziwa nyaya idzi zvakakwana kuti tikwanisa kuendesa information kumaworkers pavari vose vose.
Vadongo vatiwo zvinonetsa kuti vashandi vemuzvipatara vawane mamagwaro anobva kuHSB sezvo vamwe vachishanda kumaruwa. Vatiwo vamwe vanoshanda mumahofisi ezvipatara zviri mumaguta vanga vasina magwaro ari kunzi vatumire nasachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana.
Izvi zvokunzi fomu rinowanikwa pawebhusaiti, fomu rinowanikwa kupi, tisina kunge tazviudzwa. Kune vamwe vari kumakliniki, kune vamwe vari kumahospital ari pasi kusina netiweki, vasingakwanisi kudownloada zvinhu izvozvo.
Imwe nhengo yeZimbabwe Hospital Doctors Association vaPrince Butau vanoti vakanyorerawo kupiwa mari iyi muna Mbudzi mushure mekubatwa nedenda reCOVID-19 vari pabasa vatsigirwo vakati panga pasina ziviso yakakwana nezveurongwa hwehurumende uhu, izvo zvakaitawo kuti vanonoke kuendesa mapepa avo.
Isi takatongozvinzwawo paine matwits akanga akabuda achingotaurwawo nanikimangwana vana Pemfeki vangonyora ari matwit. So unfortunately in that scenario manje ekuti izvo zvangoita serunyere kupe vanhu tangodaro ndopatakatanga kutofambirawo nyaya dzacho. Remember the first week patakatanga kutozambia no one even knew, especially vamuma outer health workers nyange vanoshanda kuhr epamahospitals they didn't even know kutoti pane mari kufanira kudaro except vachitoti hapana zvakatombobuda.
Asi vabutawo vachema-chemawo nekunonoka kuuya kwemari iyi vachiti kunyange hazvo vakanyora mapepa anodiwa muna Mbudzi uye vachishandira muguta reHarare havasati vawana mari yavo iyi. Kunyange hazvo vashandi vezveutano vachiti havana kuziviswa nezvekuvapo kwemari iyi mumashoko avakatumira vatori venhau vaSikosana vanoti HSB yakavazivisa.
Health workers and indeed other government workers were informed of this scheme and the attendant procedures.
Vashandi vezveutano nevamwe vashandi vehurumende vakaudzwa nezvemari iyi uye matanho anofanirwa kutorwa kuwana mari iyi.
Ongororo yakaitwa nerimwe sangano ravanachiremba reZimbabwe Medical Association yabudiswa nhasi inoratidza kuti kusvika pavhiki rapera vashandi vezveutano vanosvika churu nemazana mashanu vanga vabatwa nedenda reCOVID-19 uye vashandi vasere vakashaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vakafano bata chigaro chemunyori mubazi rezveutano Dr. Robert Mudyirandima vaudza paramende kuti nyika yakatora danho rekuti yoshandisa nhomba ipi kudzivirira kupararira kweCOVID-19 uye pane chiziviso chichaitwa kune veruzhinji pamusoro penyaya iyi mukati memazuva mashomanana ari kutevera. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo maererano nemamiriro akaita denda reCOVID-19 munyika, Dr. Mudyirandima vati pane nhomba dzakawanda dzave kushandiswa nedzimwe nyika uye vange vari kuita ongororo yokuti ndeipi yakanakira nyika. Vati Zimbabwe ichatangawo kushandisa imwe nhomba iyi munguva pfupi iri kutevera.
We are working on deploying a vaccine, and this in the near few coming days.
Tiri kuronga kushandisa mushonga wekudzivirira kupararira kweCOVID-19, saka muchange muchiziviswa nezveurongwa uhu mukati nemazuva mashomanana ari kutevera.
Vatiwo kunyange hazvo hurumende yange isina kubhajeta mari yenhomba iyi yenyu, bazi rezvemari nevamwe vemabhizimisi vakavimbisa kuumba homwe yekutenga nhomba iyi.
Tomorrow there will be a high level meeting that will be chaired by His Excellency with business leaders that have offered.
Mangwana mutungamiriri wenyika vachaita musangano nevemabhizimisi vakazvipira kubatsira hurumende kutenga mishonga iyi. Saka mari yekutenga mishonga iyi iri kuunganidzwa.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi iri Dr. Poshia Manangazira vatiwo kunze kwekutenga nhomba iyi, Zimbabwe ichawana imwe pasi pechirongwa cheWorld Health Organization cheCovax, icho chinobatsira nyika dzichiri kubudirira, pamwe nechirongwa cheAfrican Union iyo ichawana mishonga yePfizer neAstraZeneca ichiuya kuburikidza nemakambani eSerum Institute of India neJohnson and Johnson.
Maybe about $2.50 all the way to $7 or even a little bit more per person vaccinated.
Mushonga uyu unenge uchita madhora maviri ekuAmerica nechidimu kusvika kumadhora manomwe kana kudarika panhomba imwechete. Uye munhu anofanira kubayiwa kaviri.
Kunyange hazvo nhomba inopiwa vanhu vane denda iri ichibva kunze kwenyika, mimwe mishonga inopiwa varwere vane denda iri yakaita semapirisi eparacetamol nezinc anogadzirwa muno. Zvichakadaro, Dr. Mugirandima naDr. Manangazira vazivisa kuti zvipatara zveruzhinji zvinotora varwere veCOVID-19 hazvina kuzara, asi vakati pane zvimwe zvipatara zvakazvimirira zvakaita seHealth Point muHarare zvine varwere vakawanda kudarika vazvinokwanisa kuchengeta. Dr. Manangazira vati semuenzaniso, chipatara cheWilkins muHarare icho chine mubhedha makumi matatu nemishanu yeCOVID-19 hachina kana murwere mumwe chete pari zvino. Pari Renyatwa ine mibhedha makumi mapfumbamwe nemitanhatu, asi zvikamu makumi maviri nezvina zvemibhedha iyi ndizvo zvine vanhu chete. Mutungamiriri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vati nyaya yekuti zvipatara zveruzhinji hazvina kuzara inoratidza kuti vanhu havadi kuendako nekuti hakuna zvekushandisa, uye vashandi veko havana mufaro nemabatirwe nemashandiro avanoita.
Hakuna zvekushandisa zvacho kuzvipatara zvakakwana, zvinoita kuti iyo public pachayo isu tisina kutaura, ivo vanhu pachavo tisina chatataura, izvo vanozvionera vega pavanoenda kuzvipatara kuti hakuna zvinhu zvekushandisa. Saka vanopedzisa vakungo decide vega kutsvaga mari kubudisa mari dzavamuhomwe vachienda kuma private.
Vakuru vakuru kubva kubazi rezveutano vazivisawo kuti vari kuwana mishonga pamwe nezvimwe zvekushandisa pabasa kana kuti mapersonal protective equipment pasi pechirongwa cherubatsiro rwakabva kuGlobal Fund rwemamiriyoni makumi mana nemapfumbamwe emadhora ekuAmerica. Vadongo vati zvakanaka chose kuchengetedza vashandi veutano kubva kuCOVID-19. Dr. Mugirandima vazivisawo kuti munyika mune oxygen yakakwana yekushandisa kuvarwere veCOVID-19. Izvi zvatsinirwa nemutungamiri wesangano rinomirira vamachiremba anoshanda akazvimirira reMedical and Dental Private Practitioner Association of Zimbabwe, Dr. Johannes Marisa, avo vaudza Studio 7 kuti kana ivo pachavo vari kuwanawo oxygen yevarwere vavo. Zvichakadaro, bazi rezveutano razivisa kuti vanhu zana nevashanu vari muzvipatara nekuda kwezvirwere zveCOVID-19, uye vashanu vari kurwarisa uye vari muintensive care unit. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Munyori mukuru mubazi rezvemukati menyika vaAaron Nepera nhasi vaburitsa mashoko anoyambira masangano ezvenhau pamwe neveruzhinji kuti vasaburitse manyepo pamusoro peutano hwevakuru vakuru vehurumende, vachiti kuita kwakadai kunokanganisa kugadzikana kwenyika. Mugwaro ravaburitsa, vaNepera vati vari kunyanya kutsoropodza mashoko avanoti emanyepo ekuti vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi vose vari kurwara neCOVID-19, uye kuti vachiwenga vakatomhanyiswa kuChina kunorapwa. Hurumende yakashoropodzawo zvakare vakuru vemakereke vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzisabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya.
Ichipesa kuti ukanyatsotarisisa bumbiro remutemo jonga rinoti iro hurumende yevanhu ngainge iri hurumende yakagadzirira kupa vanhu mashoko kana kuvataurira nyaya yezvinhu zviri kuitika muhurumende. Saka ukaona hurumende ichingovhunduka kana zvazvangotaurwa kuti mukuru wenyika dai pane zvinge zvisingabude mushi, hurumende ngaiite chido chokuburisa mazvi ichigara ndosaramusikana mukaenda kune dzimwe nyika dzakabudirira vhiki rega rega hurumende inotoita ichitsanangudza kuti mamiriro ezvinhu pane vatungamiri vari kurwara necovid zvakamirira sei sei. Saka isu tinoona kuti hurumende yedu iyi hurumende inoda kuvanza zvinhu. Saka vanyori vaakutaura zvoita fanika vari kukanganisa magariro yavanhu, asi ndo basa rekevatavevanhu iroro.
Asi tingaona paine vanozosungwa here vachidzawo kuburitsa mashoko enhema, tichiona kuti pane mutemo iwo uri kushandiswa wekusunga vanhu vanenge vaburitsa mashoko anonzi nehurumende neenhema.
Icho chokwadi, munoziva kuti ndikozvizoziva hopchechimwe ari mujere Jobs kana ari mujere maira akasungirwa izvozvo zvindizvo uri kutaura zvinhu zvinokanganisa magariro evanhu. Atikiona kuti kuona taakunzwa unyizi mutapo wenhau ranyaya yacho akasungwa. Asi dzimwe nguva vanenge vachingoitira kuvhundutsirira kuti vatapi venhau va
taonawo zvakare hurumende ichiyambira pamwe nekushoropodza vemakereke vari kukurudzira vanhu kuti vasazotora vhaksini kana nhomba yecovid-19. Zvii zvamungataurawo pamusoro penyaya iyo?
Apo ndofunga isusu vose vagari wezimbabwe ngatiwanewo nzira dzokuti kana pane ngozi yapinda mubasa aiko zvino sevatungamiri vemakerekewo ngavazvibatewo. Haungaiti zvokuda kuwana mukurumbira kukanganisa arapirwa anoita vanhu, asi tagara tichiziva kuti pane mamwe masangano semapostori vakagara vachitaura kuti izvi zvokubaya vanhu hatizvifariri. Totyora mutemo nokuti kana patika mushonga mushonga wacho kana watobvumirwa namadhokotera nehurumende aiwa vanhu vabayiwe mushonga. Asi hazvizodi kuimuzomhamanje kusungai aiwa kungotiuranawo pachikuru aiwa kana mushonga uriko isaawo nhengo dzinenge dzichipfuma kubayiwa.
Ava vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutanga vhiki ravo rizere vari muhofisi mushure mekutoreswa mhiko nemusi wechitatu svondo rapera. Asi vaBiden vakatarisana nematambudziko akawanda kusanganisira nyaya yekubaya vanhu nhomba yecovid-19 uye nyaya yedare reseneti yekutanga kuzeya mhosva iri kupomerwa vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump yekutyora bumbiro remitemo kana kuti impeachment iri kutarisirwa kutanga kutongwa mavhiki maviri anotevera. Nhasi dare rehouse of representatives riri kutarisirwa kuendesa kusenate mapepa ekupomera vatrump mhosva zviri pamutemo. Nemusi wechipiri masenata achatora mhiko inovapa simba rekuti vaite vatongi panyaya iri kupomerwa vatrump. Asi hapana kuwirirana panyaya yekutongwa kwavatrump iyi zvikuru pamashoko avo asina umbovo ekuti sarudzo dzakabiridzwa zvakapa kuti vanhu varatidzire zvine mhirizhonga padare reCapitol Hill muWashington DC zvepa kuti vaTrump vamiswe pamberi pedare reSenate. Imwe nhengo yeSenate vaRand Paul vekuKentucky vanoti pari kuda kuitwa ongororo yekuvhota kwakaita vanhu sezvo vachiti vanotenderana navaTrump kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Kutongwa kwavaTrump uku kuri kuuya pavaBiden vari kufanira kushanda nedare reCongress kuti zvikuru nyika yakatarisana nedambudziko rechirwere checovid-19. Amai Amy Klobuchar vanoti zvinokwanisika kuti vatonge nyaya iyi vachigadzirisawo dambudziko recovid-19. Vanoti zvakakosha zvinoda kusimbiswa inyaya yekubaya vanhu nhomba. America ndiyo ine vanhu vakawandisa pasi rose vafane chirwere ichi. VaBiden vakatoshandisa masimba avo kusungira vanhu kuti vapfeke mamaski mumahofisi ose ehurumende uye mumabhazi nezvitima. Vanoti mazuva avo ekutanga zana vari kuda kuti vanhu zana remamiriyoni vabayiwe nhomba yecovid-19, asi dzimwe nyanzvi dzichiti vatori vashoma.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China inoti kuongorora kwairi kuita kambani yeAnt Group yava Jack Ma, vanova zvimuridzi wekambani yeAlibaba Group, hakuna kunangana nekusora. VaMa vanonzi vari kuda kumanikidzwa nehurumende kuti vaipe magwaro ane chekuita nevanhu vanotenga kubva kwavari. Zvinonzi nevanorwira kodzero dzevanhu zvichapa kuti vanhu vazombunyikidzwa. Hapana anga achiziva kuti VaMa varipi kubva muna gumi guru gore rapera, apo vakashora hurumende kusvika vazobuda pavhidhiyo nemusi wechitatu svondo rapera. Mumutambo unoteverwa nevakawanda muAmerica weNational Football League, zvikwata zveTampa Bay Buccaneers neKansas City Chiefs ndizvo zvapinda mumafinari eSuper Bowl. Tampa Bay yakakunda Green Bay Packers 31-26 uye Kansas City ikakunda 38-24 pamutambo yakatambwa nezuro. Chirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, nhasi tiri kutarisa nezvechirwere cheCovid-19 uye Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naDr. Simbi Soranga vari kuNorth Carolina muno muAmerica.
Chiri kuitika ndechekuti nekufamba kwenguva and virus ichiaffecta vanhu vakawanda COVID-19, kune yatinoti mavariants akasiyana-siyana. Right now kune mavariants akaonekwa kuUnited Kingdom, kuBrazil, South Africa. South Africa particularly inenge iri kunzi haisi as amenable as mamwe mastrain aya. Saka basically what happens is virus inenge yakuwana a way to evade maavailable therapies aripo. So it does what's called mutation. Saka ndozva zvatiri kuexperience so that it becomes more strong at the current treatment ziripo. Saka yeku South Africa unfortunately seems to be spreading much faster in terms of rate of infection yakakwira compared kune atakatanga tinawo muna 2020.
Mungati mimi iyoyo strain ndo yaamuZimbabwe here?
I think it's more than likely that yava muZimbabwe, because as we know our borders akavhurwa towards the end of 2020 between South Africa and Zimbabwe, and if we remember at that time there was a lot of congestion on our borders kuti vanhu across the border. So it's very likely vangavari ku South Africa they would have transmitted the disease to Zimbabwe, and that may be one of the contributing reasons why tirikuona manumbers ari kukwira.
Pane vamwe vanoti pane zvimwe zvirwere zvinozoita kuti kana munhu abatwa neCovid-19, chirwere cheCovid-19 chinozogona kutora upenyu hwake. Zvirwere zvipi izvi?
Zvirwere zvatingataura ndezviya tinoti pre-existing conditions, zvakaita sediabetes, chirwere chesugar, hypertension or high blood pressure, HIV, AIDS, vane zvirwere zvemapapu, lung fibrosis, COPD, things like that. Kana maconditions aya particularly asiri well controlled, it means munhu akabata COVID, they are more likely to succumb or to have a severe COVID infection.
Saka zvakamira zvakadai, vanhu vanofanira kuita sei kuti
vari kunyanya kuitwa affected kana kuti vaya vanozoita severe disease ndevanenge vane ma pre-existing conditions atataura, ndo the majority. However, even vaya vari healthy, young, they could also suffer badly, but not in similar numbers. Saka chandingataura ndechekuti the best way is to prevent getting the disease and to minimize spread COVID-19. Saka it means ma measures aya atagara tichitaura, face masks, kana tiri out there, social distancing, basic hygiene.
Tombotaura nyaya yenhomba yeCovid-19, imi makabaiwa here?
Nini ndakabaiwa mavhirasi, ndakatowana the two injections. Now I consider myself to be immunized, and I have more than 10 days ndawana the second shot ye Pfizer vaccine. Saka chandinotokurudzira ndicho kuti munhu wese kana vaccine yava available tibaiwe. That's the way we are going to get out of this crisis.
Zvakakosha sei kuti vanhu vabairwe nombai kana tsinge dzazouyewo kunyika dzakadai seZimbabwe.
Chakakosha ndicho kuti pane zvirwere zvakawanda zvatisingatombozive kuti zviriko because of nyaya yenhomba. Zvirwere zvakaita sana polio, measles, mumps, rubella, zvekuti vana vachikura vanobaiwa. The same attitude that we should adopt in terms of COVID-19. Saka kuwana nhomba is the way yatichaita kuti vanhu vakawanda vaite immunity against the virus. Kana tava neimmunity yakawanda, then life can get back to normal. Kune yatinoti herd immunity, yekuti if enough people get vaccinated, then the virus will not have enough people to attack. And when we reach that point, life can get back to normal. Saka for my Zimbabweans, that's what we should be shooting for. Mamwe countries like the United States, United Kingdom, vari kuvaccinate their citizens. And isusu, we should be lining up for that.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina muno muAmerica naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheZimbabwe chave kudzoka kumakwikwi echani ari kutambirwa kuCameroon chisina kana kukunda mumutambo mumwe chete. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata cheZimbabwe cheMauritius chere munzira kudzoka kumusha mushure mekubuditswa makwikwi e2021 Africa Nations Championships CHAN ayo ari kuitwa muCameroon. Chikwata ichi chiri kudzoka chisina kutora kana point imwe chete zvayo mushure mekurohwa 1-0 neMali nezviro manheru zvichitevera kudamburwa kwachakaitwa neCameroon pamwe neBurkina Faso. Ichi ndicho chikwata cheZimbabwe chakundikana kudarika zvikwata zvese zvenyika kubvira makundano aya avambwa muna 2009. Asi vamwe vatevere mutambo uyu vanoti izvi hazvina kuvashamisa sezvo vatambi vavo vakapedzisira kutamba mitambo muna 2019. Mongorero wemutambo wenhabvu vaSamuel Mandaza vanoti zvaive pachena kuti hapana chinobuda kuCameroon nekushayika kwegadziriro yakakwana. VaMandaza vanoti Zimbabwe haifaniri kushora murayiridzi kana vatambi nekuti paive nekusawirirana pakutamba kwavo nekusapinda munhandare kwenguva refu.
Hatingakwanisa kublema coach kubatanidza team. Hatikwanisa kublema coach. Asi matambiro akaita maWarriors ingori nyaya yekuti combination inobva pakuti vanenge vachisessiona vese pamasacho toti masacho kunoku. Woitika macombination coach ogarawo nemaplayers. Saka ipapo panenge pakaitika mistake.
Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaWanda Gumbera vanoti veZifa vanofarira kutsvaga dzimwe nzira dzegadziriro yakakwana apo Zimbabwe inenge ine mitambo kunyange paine dambudziko sere coronavirus. Asi vateveri venhabvu munyika vari kutarisira zviri nani kubva kuchikwata chavo apo chichatamba mumitambo ye2021 Africa Cup of Nations ne2022 World Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yechirwere checovid-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 vodarika chiuru chimwe chete mushure mekufa kwevanhu 31 nezuro. Hurumende yoyambira veruzhinji kuti vasashambadze manyepo pamusoro peutano hwevakuru vakuru muhurumende panguva iyo vamwe vamakereke vari kukurudzira kuti vanhu vasatora nhomba yecovid-19 vari kushoropodzwa nehurumende. Bazi rezveutano rovimbisa kuti nyika ichange yave nenhomba yecovid-19 munguva pfupi inotevera. Chikwata cheZimbabwe chodzoka kubva kumakwikwi echani chisina kukunda kana mutambo mumwe chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida utitumira tsamba mbozha, zitumire ku studio7@voanews.com. Muno kwanisa kunzwa nao zedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemi, ndiri mu Washington DC, nichitumurai zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda ba ku VOA Ndebele.